Mabhaibheri echiHebheru aEliasata. Unogona kuverenga Bhaibheri echiHebheru here? Zvimwe haugoni, kana kuti pamwe hausati watomboriona. Kunyange zvakadaro, unogona kuwedzera kukoshesa kwaunoita Bhaibheri rako kana ukaziva nezvemumwe murume akadzidza, akararama kuma 1500 ainzi Eliasata, uye ukazivawo nezvemabhaibheri maviri echiHebheru aakabudisa. Eliasata akaberekwa muna 1553 muGolitz, guta diki riri pedyo nemuganhu weGermany neCzech Republic uye Poland. Hata akadzidza mutauro yekuMiddle East paLutheran University iri muguta Regina. Akabva ava profesa wechiHebheru muLeipzig paaiva nemakore 24. Semunhu aida kusimudzira zvedzidzo, akazotanga chikoro muNuremberg, uye ikoko vanhu vaidzidza chiHebheru, chiGreek, chiLatin nechiGermany mumakore 4 chete. Panguva iyoyo, hapana chimwe chikoro kana kuti university yaikwanisa kuita izvi. Kunaka kwakaita Bhaibheri iri. Muna 1587, hata akabudisa Bhaibheri rechiHebheru, raibva pana Genesis kusvika pana Maraki. Rakapiwa zita rinobva pana Isaiah 35 verse 8 rekuti Derek HaKodesh, zvinoreva kuti nzira yeutsvene. Manyorero ainge akaitwa mavara emubhaibheri iri akaita kuti muataure kuti zvese izvi zvinoratidza kunaka kwakaita Bhaibheri iri. Asi chaiita kuti Bhaibheri iri rinyanye kukosha ndechekuti raibatsira vadzidzi vechikoro pakudzidza mutauro wechiHebheru. Kuti uone kuti Bhaibheri rechiHebheru rahata raibatsira chaizvo, funga nezvezvinhu zviviri zvaiwanzoomera munhu paaidzidza kuverenga Bhaibheri muchiHebheru. Chekutanga, alfabeti yacho inoverengwa uchibva kurudyi uchienda kuruboshwe. Uye chechipiri, zvivaka shure nezvivaka mberi zvinoita kuti zviome kuona mudzi weshoko kana kuti dzidzi. Semuenzaniso, chimbofunga nezveshoko rechiHebheru nefesh, rinoreva kuti mweya. Pana Ezekiel 18 verse 4, shoko iri rinotangwa nechivaka shure ha, saka rinenge rava kunzi ha nefesh. Kumunhu asinganyatsozivi chiHebheru, shoko rekuti ha nefesh rinogona kuita serakatosiyana zvachose nerekuti nefesh. Kuti abatsire vanhu vaaidzidzisa, hata akashandisa unyanzvi pakuprinda kwaakaita Bhaibheri rechiHebheru. Aiprinda mudzi weshoko kana kuti dzidzi rimwe nerimwe nemavara matema-tema. Asi pachivaka shure nechivaka mberi, aiita kuti mavara acho asave matema-tema. Izvi zvaiitira nyore vanhu vaidzidzisa kuti vakurumidze kuona dzidzi reshoko rimwe nerimwe rechiHebheru, zvovabatsira pakudzidza mutauro wacho. Bhaibheri Renewal Translation of the Holy Scriptures with References ndozvarakaitawo mashoko emuzasi anobatsira pakunzwisisa zvinenge zvichitaurwa. Dzidzi reshoko rechiHebheru kana kuti rechiGreek rinenge riine mavara matema-tema, uye chivaka shure kana kuti chivaka mberi chinenge chisina mavara matema-tema. Pikicha iri pano iri kuratidza manyorerwo eBhaibheri rechiHebheru rahata pana Ezekiel 18 verse 4, uye zvakaitawo Reference Bible pamashoko emuzasi evhesi imwe chete iyoyo. Testamende itsva muchiHebheru. Hata akaprindawo inonzi nevakawanda testamende itsva, uye yakanga ine mitauro 12. Bhaibheri iri rakabudiswa muguta reNuremberg muna 1599, uye rinowanzonzi nevanhu Nuremberg Polyglot. Hata aida kuti pavewo neshandure yechiHebheru inobva pana Mateo kusvika kuna zvakazarurwa. Akataura kuti kudai kwaiva nenzvimbo yaiwanika Bhaibheri rechiHebheru, aizobhadhara mari akawanda kuti ariwane, asi hapana kwaraiwanika. Mashoko emuzasi anoti, kune vamwe vanhu vakadzidza vainge vashandura testamende itsva muchiHebheru. Mumwe wacho ainzi Simon Otumanos, uye akapedza kushandura Bhaibheri rake munenge muna 1360. Mumwewo ndiOswald Schreckenfax, aitaura chiGermany, akapedzawo rake muna 1565. Mabhaibheri wayo haana kumbobvira abudiswa, uye haasisiko. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Saka akasarudza kumbosiya zvimwe zvese, achibva atanga kushandura testamende itsva kubva muchiGreek kuenda muchiHebheru. Hata akapedza kushandura testamende itsva iyi mugore rimwe chete. Testamende itsva yechiHebheru yahata yaibatsira zvakadini. Muna 1891 imwe nyanzvi yechiHebheru yainzi Franz Delisch yakanyora nezvebhaibheri rahata ichiti, hata akashandisa mashoko airatidza kuti aiva munhu ainzwisisa chiHebheru uye vashoma pakati peva Kristu vainzwisisa sezvaaita. Iri Bhaibheri rekuti unogona kuimba naro kunyange nanasi, nekuti hata ainyatsoshandisa mashoko akakodzera aenderana nezvainge zvichirehwa. Bhaibheri rake rava nenguva richibatsira. Hata haana kupfumiswa nebhaibheri rakashandura, nekuti mabhaibheri ake haana kunyanya kutengwa. Asi bhaibheri rake rava nenguva richibatsira. Semenzaniso, testamende itsva yake yechebhero yakadzokororwa uye yakaprintwa naWilliam Robertson muna 1661 uyewo naRichard Cadick muna 1798. Hata akashandura mazita ekuremekedza echigreek akadai saKyrios, Ishe, naTheos, Mwari, kuti Jehovah, JHVH. Izvi aizviita paaiona kuti mashoko acho akatorwa mumagwaro echihebheru uye pamwewo paaiona kuti paitaura nezvaJehovah. Zvaakaita zvinokosha nekuti mabhaibheri akawanda etestamende itsva haana zita raMwari, asi bhaibheri rahata rinaro uye rinoratidza kuti zita raMwari rinofanira kudzorerwa mumagwaro echiKristu echiGreek. Pauchaona zita raMwari rekuti Jehovah mumagwaro echiKristu echiGreek, kana kuti paunotarisa mashoko emuzasi eReference Bible, ibva wayeuka basa rakaitwa naElias Hutter uye mabhaibheri ake echihebheru. Ndipo panoperera nyaya yacho.